Sikuru kuru chata atada na watole na ukuti wa kushi. Ndesho kuti wa job sikala. Vari kupuwe mosa ne bokare Zanu PF. Ne hurumende Zanu PF kuti vakagashire kukokwa kuboka renyika dzomubatanidzwa wapasi rose unonzi United Nations 16th Human Rights and Democracy Summit. Zvinotaura kuti kodzero dzavanhu noutongi hwejekerere. Musangano iwoyo wakaitirwa kuGeneva, Switzerland. Saka vasikara vakaenda vakanotaura zvedi.
Asiwo pamutemo wenyika hapana here pavakatyora mukutaura kwavo kwavanonzi vakaita ikoku.
Hapana pavakasvibisa nyika yeZimbabwe. Nhengo dzeZanu PF tinokwanisa kuti vadoma Nick Mangwana inhengo yeZanu PF uye ari muhurumende zvakare. Energy Mutodi inhengo yeZanu PF ari muhurumende zvakare. Sengezo Chavangu waka pinda mukuita useneta achipinzwa neZanu PF ichibvisa vanhu vakanga vaketwa musarudzo yegore rapera munyamavhuvhu. Toenda kuna Owen Muda Ncube gurukota redunhu reMidlands uyo wakatotaura kuti sikala ngaapondwe. Nhasi Owen Ncube Muda uyu wataura kuti mai vasikala ngavapondwe.
Mazita munobata aya vazembe makuru kaya zvine uchapupu here zvamunonongedzera izvi?
Akakurisa nokuti iko zvino varakashi veZanu PF vanopa mashoko iwayo. Nezuro takaona vakomana vari kuyouth league chikwata chavana vadoko muZanu PF vari kuMidlands vachitaurazve zvakadero zvokuti rufu ngaruwire vasikala vachivapa nyiku epera kuti vakasvibisa zita renyika. Hurukuro dzavasikala tinadzo pano pasi rose.